Vanhu vakawanda varatidza kurwadziwa zvikuru mushure mekunge mwana wavo Douglas azivisa paFacebook nezvekushaya kwavamusipa nhasi mambakwedza pane chimwe chipatara muHarare mushure mekunge varwara kubvira svondo rapera. Vakawanda vange vachirumbidza vamusipa semunhu aive neutungamiri hwakanaka mune zvematongerwo enyika. Mumazuva avo ekugumisira vamusipa vaikurudzira vamugabe kuti vaende pamudyandigere uye vachiti havasi kufara nemamiriro aita nyika. Mutungamiri webato reMDC vaWelshman Ncube vaudza Studio 7 kuti kunze kwenhoroondo yavo yakasimba yekurwira rusununguko vamusipa ndemumwe wevatungamiri vashoma vaive mubato reZANU PF vaive nepfungwa dzekuvaka. VaNcube avo vane purazi mudunhu reMidlands vati panguva yavaive gavhena wedunhu iri vamusipa vakakwanisa kuti varimi vechichena vane chitsama varambe vari pamapurazi avo zvisinei kuti hurumende yebato reZANU PF yaive yatora danho rekutora ivhu kubva kuvachena. Mutauriri webato rezapu vaEpitule Maphosa vati vamusipa muenzaniso wakanaka wemunhu aiita zvematongerwo enyika nenzira yakarurama. Vakatiwo vakapa muenzaniso wakanaka wekuziva nguva yekusiya zvematongerwo enyika apo vaigona kuramba vachienderera mberi. VaMaphosa vati bato ravo rinoshora tsika yekuti bato riri kutonga reZANU PF ndiro rinozvipa masimba ekusarudza kuti ndiani angaita gamba renyika. Vakati vane chokwadi chekuti mupfungwa dzemunhu wese vamusipa igamba renyika.
Notisusu eziza kuti noziva kuti mabasa emunhu ndio anoita kuti ave gamba kana kuti asave gamba. Naizvozvo vamusipa tiri kuvaona vari gamba renyika nokuda kwemabasa avo, kwete nokuda kwokufunga kana kufarirwa navamugabe. Zvakare tinoona vamugabe pane magamba akawanda avakatadza kucherechedza ugamba hwavo nokuda kwokuti vane kurwisana navo vanhu ivavo.
Mumwe mugari wemubulawayo asi achibva kuzvishavane uko kwaibva mushakabvu vabvuma mhizha vaudza Studio 7 kuti vakakura vachiziva nhoroondo yavamusipa yekuve munhu aiyananisa vanhu uye aishanda nesimba mukuedza kuunza budiriro munharaunda mavo pamwe nemunyika. Vamhizha vatiwo vanokudza tsika yavamusipa yekuve munhu aitaura chokwadi panguva dzose.
Chinhu chandakaunzwa nechandakaufarira undaona munhu aitaura chokwadi, vaingotaura sezvazviri padyiwa mari vaiti aa musadya mari yezvikoro toda kuti vana vabudirire. Kunyange zvamatongero enyika havana vavaidzidza kutaura. Ndo zvinhu zvandingangoti ndakafarira ende ndakadzidza kwavari kuti munhu waitaura sezvazviri, munhu watingati uri open minded. Kana chakanganisika chakanganisika, vakanga vasingauchiri maboko.
Mumwe wevatapi venhau ave nenguva achiita basa iri vatapfuma Machakaire avo vakashanda vari mudunhu reMidlands vati vanorangarira vamusipa ari munhu aizvininipisa achikwanisa kuwana nguva yekutaura chero naani zvake zvisinei kuti vaive munhu ane zvigaro zvikuru mumatongerwo enyika.
Ini ndakashanda kuMidlands kuZBC kwemakore anopfuura gumi nemashanu. Ndakashanda nemagavhena akati wandei, ndofunga anopfuura matatu. Pamagavhena ese andakashanda nawo wamusipa munhu aikwanisa kushanda nevanhu and airemekedza hofisi yevamwe vashandi wehurumende kana mahofisi yevamwe vaanoshanda nawo vasiri wehurumende.
Vamusipa vane nhoroondo yakakura mukurwira rusununguko vari nhengo yezapu uye ndemumwe wevanhu vashoma vaive neukama hwakasimba nemutungamiri webato iri mushakabvu vaJoshua Ngomo pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari mutungamiri weZANU PF. Vamusipa vakave mumwe wevanhu vakashanda zvakasimba mukuyananisa mapato maviri aya ezapu neZANU PF kusvika pazoitwa chibvumirano cheUnity Accord mugore ra1987 mushure mokuurayiwa kwakaitwa zviuru nezviuru zvevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands panguva inozivikanwa kuti Gukura Hundi. Vamusipa avo vange vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa vakashanda semutevedzeri wegurukota rezvevechidiki vakave gurukota rezvemvura vakazoveiwo gavhena wedunhu reMidlands. Vakasiya zvematongerwo enyika pakupera kwa2014. Vamusipa vakadzidza paSivosa School vakazoenda kuDadaya Mission uko vakadzidziswa namushakabvu vandavanenge Stole. Vakazodzidzirawo basa reurayiridzi vakadzidzisa kuShabhani neKwekwe. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Zvichakadaro mwana wavamusipa Lloyd Musipa ati mwana wake Lloyd Jr muzukuru wavamusipa aonekwawo akafa kunyange pasati pazivikanwa kuti ashaya sei. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taura Ishava.